Vashitara ni watorwe na umu Harare, vanikos, au wakatanga basarao umu Zimbabwe ne zuro, vati Amerika ino yemura shirikitwa ne urumende Zimbabwe, paku gazira saruzo. Zvakaita sekukokave kunze kuzoongora sarudzo idzi pamwe nekupamukana kumapato ose kuti atsvage rutsigiro akasununguka, asi vati zvakakosha zvikuru kuti ZEC iite zvese zvainokwanisa kuita kuti vese vari kupinda musarudzo idzi vafare pamwe nekuimba nemafambisiro airi kuita basa rayo.
Institute all measures that they can to increase confidence in the process. The people of Zimbabwe should understand how the process works. The tallying of the votes, the transportation of ballots, and the vote tally sheets needs to be clearly understood. The exercise of the vote needs to be kept secret.
Vati kuita sarudzo dzakachena ndezvimwe zvezvinhu zvinoita kuti America nedzimwe nyika dzivandudze ukama hwadzo neZimbabwe. Kunze kwesarudzo, vanikosi vati Zimbabwe inofanirawo kuremekedza kodzero dzevanhu munyaya dzeupfumi pamwe nematongerwo enyika. Panyaya yekuti nyika yavo yakamira kubatsira masangano achienda akazvimirira nemari mushure mokunge masangano aya aonekwa kuti aishandisa mari zvisina mwero, vanikosi vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira masangano aya, asi vakati anofanira kutevedza mitemo yemashandisirwo emari iyi. Vatsigira danho rehurumende yavo uye vati masangano anoshandisa mari inobva kuAmerica zviri pamutemo acharamba achiwana rutsigiro. Mukuru wePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana navanikos kuti ZEC inofanira kuita basa rayo pachena.
Tichakati vanhu vari kupinda muelectioni vazhinji vanenge vachitarisira kuti ZEC ndiyo yatingati referee, ndiyo inofanira kutarisira kuti vese vari mumaelections vanonzwa zvatingati vanzwiwo kuti taakuenda muelections zvechokwadi. Saka ZEC ngaiyedzona pose painokwanisa kuti vari kupinda muelections vaone ZEC iri kuita zvinhu zvayo nemazvo.
Mapato anopikisa munyika haasi kufara nemabatirwo ari kuitwa basa neZEC, kunyangewo mamwe masangano anoshanda akazvimirira anoti ZEC haisi kuita basa rayo zvakajeka. Mutungamiriri wemachechi ari pasi peEvangelical Fellowship of Zimbabwe Dr Shingi Munyeza vanoti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC.
Pane zvakawanda zvine ruzha zvisina kunaka zvisiri kuti fadzi. Tichiri kutaura navo vari kugadzira sarudzo iva veZEC nevamwe nemapolitical, iyo iye yataita nhasi ndeye kuratidza kuti tiedze kuramba tichitaura tigadzirise zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Asi pane zvakatoti wandei zviri kutinetsawo kuti izvo zvikasagadziriswa tichiri kuno zvemaelections zvinogona kuunza mhirizhwa kana tayambuka pandei.
Vanikos vati America inoda kuvandudza ukama hwayo neZimbabwe uye zvakakosha kuti munhu achakunda musarudzo atevedze bumbiro remitemo yenyika. Vachiti kana izvi zvikaitwa nyika dzepasi rese dzichatanga kuzvidzana neZimbabwe zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.